Zvichitevera kupera kwezororo rekisimusi, mabhanga nhasi amuka aine mitsetse yakareba uye kusvika panguva dzemasikati mamwe mabhanga ange apera mari uye mamwe akaita seEcobank neCabs ange aine mitsetse yakareba vanhu vachigunun'una kuti vange vasiri kubatwa zvakanaka. Mamwewo mabhanga ave kupa vanhu mari mukati chete uye haachashandisa maATM. PaEcobank yepamigwagwa Nelson Mandela naAngwa papotsa paita mhirizhonga mushure mokunge vanhu vatsutsumwa kuti pange paine uori wange uchiitwa pachipinzwa mubhanga vanhu vange vasiri mumutsetse. Vamwe vange vari pamutsetse webhanga iri avo vasina kuda kudomwa nezita vanoti havana kufara nemabatirwo avaitwa nebhanga ravo.
Tamboyamba kuseni ndikanzi chimbomira paitwa manhamba ndikashaya nhamba ikozvo ndadzoka futi ndakuenda painquiriesa pandovharwa dhoo kufarwa mukatumu ndakamira imomo musina nhingikiri circulation yemhepo ipapo ndakangovharirwa mukatumu. Security guard atikira mukatumu. Kuitaiwe ikoko customer service manager haasi kuoneka haasi kuuya.
Mumwe womudzimai ati anonzi amai Poshi anoti ashukana zvikuru kuti amira pamutsetse kubva mangwanani kusvika pavharwa bhanga asi akatadza kutora mari.
Ndikurwadziwa zvikuru, kurwadziwa chaiko chaiko. Ndauya na 6 vangotiwa vanhu 200 chete.
Vanhu vakawanda vange vakatsamwa zvikuru nekuita kwemabhanga uye kunyange hazvo mamwe mabhanga acho ange ari kupa vanhu madhora mazana matatu $300. Vazhinji vati mabhanga ari kutora nguva yakareba pavanhu mari dzavo asi vamwewo vakaita savasemu chandiwana vati mabhanga handi dambudziko asi kuti vanhu vari kutonga nyika ndivo vari kuvhiringa kushanda kwavo.
Customer service yavo haipa panotinetsei havanyatsobati vanhu zvakati nangei. But asi economy ndo yakonzera zvese izvi. Ngatirege kunyanya shauda mabank. Yeah. Because mabank is symptom, haiziriyo dambudziko. Ndinotenda.
Nyika yakatarisana nedambudziko rokushaya mari rinotyisa izvo zvave kuita kuti vanhu vaswere vari mumabhanga vachitsvaga mari. Pari zvino mamwe mabhanga ari kupa vanhu madhora makumi mashanu pamaATM kwozoti madhora zana emabond notes mukati pazuva. Kunyange hazvo vereserve bank of Zimbabwe vakaunza mabond notes kuti ashandise mari izvi hazvinazvo zvakabatsira sezvo vanhu vari kutadza kuwana mari dzavanoda mumabhanga. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti mabond notes ana zvaari kubatsira uye havaoni sekuti ane zvaachazobatsira mugore rinouya.
Mukada kuona kusareruka kwazvo ndezvokuti mabond notes aya haakwanisi kushanda kunze kwenyika. Makambani akaita sana Eco Cash vakutodzora mari dzavo dzemamastercard dzinokwanisa kushandiswa nemunhu pamwedzi yaimbova 5000 ikadzika kuenda ku1000 iko zvino yava pa500 zvichiratidza kuti havasi kutemba nemabond notes.
Hatina kukwanisa kutaura nesangano rinomirira mabhanga reBankers Association of Zimbabwe kana veRBZ kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti dambudziko remari richapera chete kana maindastry ave kushanda, nyika yave kugadzira nekutengesa zvinhu zvakawanda kunze uyewo kana nyika yave kukwanisa kukwezva vekunze kuti vazosima mari yavo muno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.